manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 8 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vanopona musarudzo dzekunzi nevanopikisa havachina chivimbo neutongi hwavo kana kuti vote of no confidence. Rimwe zvebato idzva zvematongerwo enyika reZimbabwe Communist Party kana kuti ZCP rinoparurwa muHarare mutungamiri waro achiti richatungamidza mberi nyaya yegutsa ruzhinji. Vemabhizimusi vokurudzira kuumbwa kwebhanga rinongotarisa zvemaindastiri chete senzira yekumutsiridza upfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vapona musarudzo dzaitwa mudare reparamende dzekuti vanopikisa havachina chivimbo neutongi hwavo kana kuti vote of no confidence zvichitevera kukundikana kwevanopikisa ava kuwana mavhoti akawanda. Dare reparamende muSouth Africa ravhota nhasi panyaya yekuti vaZuma voramba vari pachigaro here zvichitevera nyaya yakatsimudzwa nevanopikisa yekuti havachina chivimbo neutungamiri hwavo. Nengo dzeparamende kubva kumapato ose anopikisa dzabatana pamwe chete mukupikisana nenengo dzebato ririkutonga reANC rinowe zvakare bato ravaZuma mukuvhota kwaitwa muchivande. Mukuziya nezvenyaya iyi mutoro wedu enhau Tanuno Kahwande weStudio 7 aita hurukuro naDr. Ricky Mukonza vanove senior lecturer paSwane University of Technology muSouth Africa kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya yevote of no confidence kwandiri ino ndiratidza kuti South Africa inyika yati budirirei panyaya yekugona kuzvitonga.
VaZuma savaMugabe vane majority muparliament asi poitwa secret ballot, chii chakanganisikapa?
Secret ballot kuuya mushure mekunge pari kutaurwa nyaya yekuti pane vasiri kuwirira na vaZuma vari kutyisidzirwa nenzira dzakawanda-wanda. Vamwe vari kutyisidzirwa neufu chairwo. Saka secret ballot yauya senzira yekuti kutyisidzirana ikoko kushaye basa.
Ko zviri kuitika muparamende muSouth Africa zvingaitikawo here muZimbabwe?
Zviri kuitika muparamende muSouth Africa handione zvichiitika kuZimbabwe. Nekuti kuZimbabwe tikatarisisa iyo parliamenti yacho inotongoitawo zvekungototeedzera zvataurwa neyatingati executive. Izvi zvinoburikidza nekuti ZANU-PF ine majority muparliament uye ZANU-PF yakapa simba rakanyanya kuna President Mugabe. Saka maMPs anoenda kuparliament achibva kuZANU-PF vane kutya kwakanyanya.
Tingatarisira chii mukudyidzana neSouth Africa uye zvinoreva chinyi kana vaZuma vachiramba vachinyombewa-nyombewa kudai kuti vachasara here vachine simba rokubatsira Zimbabwe pakutaurirana maelections edu ari kuuya kozvino? Saka chinzvimbo chavaZuma hachina kutora here rimwe simba ravangachifanira kuva naro mukudzidzana nedzimwe nyika?
Zviri kuitika izvi hongu zvinoti tapudzei yatingati iyo confidence ya President Zuma, nekuti mutungamiri mumwe nomumwe kuti aite simba rekuzobuda achinoita zvaangaite kune dzimwe nyika ndokunge aine rutsigiro rwakazara rwakakwana runenge rwaanenge achiwana imo munyika make.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa patswa neUniversity of Technology muPretoria, South Africa, Dr. Ricky Mukonza vari parunare muPretoria makare naTanonoka Wande weStudio 7. Rimwe zvebato idzvaro zvematongerwo enyika reZimbabwe Communist Party kana kuti ZCP raparurwa muHarare nhasi, mutungamiri waro waNgabuto Mabena vachiti bato ravo richatungamidza mberi nyaya yegutsa ruzhinji. VaMabena vatiwo bato ravo harisi kuzopinda musarudzo dzegore rinouya sezvo pasina chitsvene chavanotarisira kuti dzingaburitse sezvo mitemo inobata sarudzo isati yavandudzwa. VaMabena vaimbove nhengo yebato reMDCT kubva parakaumbwa muna 1999. Pave nekutyirwa kuti mashoko emudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe ekukurudzira kuti minda yenzimbe kubva kukambani yetonga Hewlett kuchiredzi itorwe anogona kukonzera dambudziko rekushomeka kweshuga munyika uyewo kurasikirwa kwevashandi nemabasa. Mutoro wedu enhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wevechidiki wakaitwa kuChinoyi masvondo maviri adarika, amai Mugabe wakakumbira murume wavo Robert Mugabe, vanova zvemutungamiriri wenyika, kuti madzimai emusangano weZANU-PF vabvumidzwe kutora minda inorimwa nzimbe kubva kukambani yetonga Hewlett iri kuchiredzi mudunhu remasvingo. Vashandi vazhinji vakamborasikirwa nemabasa apo vatsigiri veZANU-PF vakatora minda yekambani iyi pakatanga chirongwa chekugoverwa patsva kweminda. Varimi atso vakapiwa minda vanonzi vari kukundikana kubhadhara vashandi mari dzemihoro, izvo zvinonzi zvave kuita kuti vazhinji vasiye mabasa uye vatange kutambura. Mumwe mushandi akaramba kudomwa zita rake nekutyira basa rake anoti vave kutya kurasikirwa nemabasa avo mhuri dzavo dzigozotambura.
Kutya kuripo nekuti mabasa edu ipapa toziva kuti achapera sezvo vakambozviita pavakambotora vanhu vamwe vakadzingwa mabasa, saizvozvi tototyira kuti vakatora toshaya kuti mhuri dzedu dzichaenda sei kuchikoro plus ndopatiri kuraramira. Saka zvakatooma, hatitombozivi kuti tichaita sei kana kuti takamira papi ipapo.
Mutungamiriri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vapita mutasa vanoyambira amai Mugabe kuti vasatore minda iyi nekuti vanozosiya zviuru zvevashandi zvisisina mabasa.
Kushungurudzika zvakanyanyisa munyika muno nokuti tinoona kuti vanonzi vatungamiri vapinda njodzi yekuparadza nyika. Saka tiri kunzwa kuti mashoko aya atotanga kuti vene vekambani vavhunduke. Saka zvinokonzera kuti vashandi vakawanda varasikirwe nemabasa, zvokonzera zvekuti nyika ishayiwe mari yekunze inowa ndiyo yatiri kutsvaka. Saka tiri kuzvitsoropodza zvakanyanyisa tichikurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti zvinhu zvakadai izvi dai tati tose kamwe chete kwete zvisati paradzire nyika takatarisa.
Vamutasa vaendera mberi vachiti bato reZANU-PF rakavimbisa kugadzira mabasa anosvika mamiriyoni maviri, asi zvave kuratidza kuti rakakundikana nekudaro havafaniri kuparadza mabasa mashomo asara munyika. Nyanzvi dzezveupfumi dzinoti amai Mugabe nevamwe vavo vakabvumidzwa kutora minda yenzimbe kuchiredzi netriangle zvinogona kukanganisa upfumi hwenyika sezvo kutengeswa kweshuga kunze kwenyika kuchipa nyika mari yekunze. Vamandivenga Matutu, nyanzvi yezveupfumi vachishanda vakazvimirira, vanoti kugadzirwa kweshuga munyika kuchadzikira zvikuru nenyaya iyi.
Rangu ndeyekuti kutorwa kweminda neWomen's League haisi kutorwa ichipiwa vanhu vanenge vaonekwa kuti vanogona kurima here kuti production igoramba iripo sezvagara zvichiitika. Saka ndiri kutarisa kuti minda ichangotorwa sematorerwo akaitwa 2000 ekuti hatina kutarisa kuti watiri kupa ungava here ari murimi unozoumendera production kana kuingiriza kubva payatorerwa iri. Saka nokudaro ikonomi yedu inogona kuafektiwa sezvo vetonga Hewlett kuleto ya chexporta shuga yao kuingisa ku European Union zvichiti pamari yekunze nekudaro pakange patorwa minda iyi zvinoreva izvokuti kurima kukadzikira pasi export yedu inodzirawo economy yenyika yodzira employment ichakatiwa sezvo vachange vachizovuya navanhu vavo vaviri vatatu saka zvinokonzera economy kuti idzire pasi izvozvo
kubva pakatanga chirongwa cheminda company itonga dhulet yakatorerwa mapurazi kugadzirwa kweshuga kwakaderera nezvikamu zvinosvika makumi mashanu kubva muzana kambani iyi gore rapera yakaudza vatori venhau kuti gore rino inotarisira kugadzira shuga shoma inoita matani zviuru mazana mana neanoraudzira zvichienzaniswa nemamwe makore apo kambani iyi yaimbogadzira matani anopfuura zviuru mazana mapfumbamwe kana kusvika mumiriyoni gore rakapfuura kambani iyi yakaita profit yakadzikira yemadhora 2,3 miriyoni kubva pamadhora mamiriyoni mapfumbamwe mugore ra2015 zvikonzerwa nekutorwa kweminda nevatsigiri vezanupf muna 2015 kutriangle mwenyanzvi mune zvematongerwo enyika vaanod batirai vanoti zviri kukurudzirwa namike grace kana ivo vakatorawo purazi zvinowedzera upfumi hwavo kubva kumazowe kusvika kumasvingo
zvinondo tyatyamadza kuti mai mugabe vanotora minda yenzimbe kuti vapei women's league mai mugabe vanoda kutora munda wenzimbe kuti vaikirize yembaya yavo kubva kumazowe kwavakatanga vachiti vari kuchengeta mhuka kusvika iko zvino vatotora nedhamu saka pachatava kutotyira ndechekuti madhamu ose ekulow veld neminda vachapedzisira vatotora apa vanenge vachingoshandisa mazita evanhu vachiti ndiri kuitira women's league women's league haina chayakatora ngavagovane newomen's league kumazowe ukoko paemba yavo yavakatora ikoko kuti ivo havasimbokonsida zvinhu zvakawanda kuti vanhu vasara vashoma vari kushanda ukoko havasi kumbovatarisa kuti vachazoshandei mayouth hana mabasa ari kutotsvakawo mabasa ukoko havasi kumbozvitarisa kuti ivo chavari kungofunga chete ndechekuti dai bhona nachikore vaenda kubasa ende minda iyo inotozopedzisira yapiwa vana vavo vana chatungana narobert vatiri kunzwa nembiri yekumwa doro south africa uko
muzvare adelaide chikunguru vanoona nezvekufambisa kwemashoko kutonga dhulet varamba kutipa divi rekambani iyi panyaya iyi kunyange vavo vakamboudza studio 7 kuti inyore mibvunzo yayo itumire netsambambozha studio 7 yakundikana kunzwa divi rezanupf panyaya iyi kuti tinzwe kana vachitevedzera rukurudziro urwu yetongati ine vashandi vanopfuura zviuru makumi maviri ndakamirira studio 7 kumasvingo ndini Gandri Maramba.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa 909 am pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Boka Geological Survey remuAmerica rinoti kundengendeka kwepasi kune hudzamu we 6.5 magnitude kwaitika nhasi mumakomo ari mudunhu reSichuan muChina. Hurumende yeChina yati vanhu vanoda kusvika zana vari kutyirwa kuti vanogona kunge vaurayiwa muchiitiko ichi uyewo zviuru zvichityirwawo kuti zvinogona kunge zvakuwadzwa. Sangano reConfederation of Zimbabwe Industries rinoti kuti vemabhizimusi vakwanise kukwereta mari zviri nyore nemutengo wakaderera zvakakosha kuti paumbwe bhanga rakamirira zvido zvavo chete sezviri kune mamwe mapazi. Mashoko aya anouya apo vakawanda vari kugunun'una kuti mutengo wekukwereta mari kana kuti main interest rates anyanya kukwira muZimbabwe kana kuti interest rates anyanya kukwira muZimbabwe izvozvo pakuti kumutsiridza kana kutanga mabhizimusi kunetse. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries, Vasfelani Jabangwe, vanoti kuumba banga rinotarisa zvido zvemaindustry chete kunobatsira mukumutsiridza makambani ari kutatarika.
Interest ichiri kucharjwa kumakambani atotari manufacturing sector ichiri kuratidza kuti iri nechepamusoro. Zvinova izvo zvoratidza kuti vemabhanga havasati vane vanotiyo confidence yakanyanya nemanufacturing sector. Hongu izvi zviri kubva zvo pakuti pamanonperforming loans akawanda akanga vanawo panguva yapfuura akanga akabva kumanufacturing sector. Asi isusu tiri kuti zvo vanofanira kuti vaite sevasenzeresu vanyatsonzwisisa masenzero atinoita kutoone kuti ndevapi vavanokwanisa kusenza navo ndevapi vavangatyiri nekuti chiri kunetsa munomu chatiri kuona chikwe ndechekuti mabhanga ari munomu tine ratioti agribank rinova iro revarimi kwozoita aya mabuilding societies nemacommercial banks asi hatina bhangi ratinoti iro rakanangana neindustry ratingati industry bank
vajabangwe vatiwo mutengo wekwereta mari munyika wakakwira zvikuru zvinopa kuti vemabhizimisi vaomerwe nezvinhu
tingati kupa makambani emanufacturing wakawanda vedu vari vachiriko kumatwo 15% inovayo yatinoti yakati wandei nekuti dzaiti tarisiro kuti dai yanga yadzika yaivawo kana kuma 7% dzatunzwa kuti pamwe dzinei vari kupiwa vaikune vaya vari kuita zveinfrastructure vashoma
vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti nyaya yekushayikwa kwemari yekubatsira makambani ndiyo yakavasunda kuti vaparure chirongwa chainzi Distressed Industries and Marginalized Areas Fund munguva yehurumende yemubatanidzwa Governor weRBZ Dr. John Mangujga vanotiwo mukuedza kubatsira vemabhizimisi ava vakaparura chirongwa chekuti vanenge vatengesa zvinhu kunze kwenyika vanopiwa mari inosvika zvikamu zvishanu kubva muzana pane zvavanenge vatengesa vaimbotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce Valaxon Zembe vatendawo kuti mari yemutero pazvikwereti yakakura zvakanyanya ko chii chiri kupa kuti mari iyi iuye nemutengo wakakura kudai hurumende inoti sezvo yakatemerwa zvirango nenyika dzakabudirira hakuna kumwe kwaingawane mari uye inotiwo yakatemerwa zvirango izvi nenyaya yekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa vatema asi veIMF neWorld Bank vanoti Zimbabwe yakakundikana kubhadhara mari yechikwereti nyanzvi munyatsi zveupfumi vari mukuru wevadzidzi paZimbabwe Ezekiel Guti University Dr. Gift Mugano vanoti nenyaya yechikwereti chine Zimbabwe ichi vemabhizimisi vanoomerwa kana vokwereta mari kunze kwenyika
Zimbabwe kwemakore akati yanga yagara ine chikwereti cheWorld Bank IMF neAfrica Development Bank nemamwe mabhengi akasiyana-siyana sekuti European Bank Investment Bank matambudziko zvaiunza ndekuti nyika painoenda kunotsvaga mari kunze kwenyika sekuti makambani emuno ainopuwa mari iyi yechidhura nekuti Zimbabwe yanga yainzi ine risk iri pamusoro saka tanga tisikukwanisa kunotsvaga mari kunze kwenyika zvakareruka pamusoro pezvo vatingati mainvestors vanonga yedawa kuZimbabwe havakwanisi kusunuka kuya kuinvesta munyika ine zvikwereti zvakawanda nekuti vane mukana wekuruza investment yavo
ko kunyika dzakaita seSouth Africa zviri nyore here kukwereta mari vaAlbert Mandizvidza chizvarwa cheZimbabwe chine kambani inonzi Pickford Management kuSouth Africa chinotsanangura
sezvomudzidzi kuti South Africa ichine reserve bank ichiri kushanda saka reserve bank ine chekuita nemainterest rate sezvo iye ine yainoti marepo rates yainokweretesa mabhanga which is around 6.5 pari zvino mabhanga also kweretesawo neinonzi prime rate which is around 10.35 pari zvino saka mabhizinesi anenge achida kukwereta mari mumabhanga makuru interest rate acho anenge achitangirawo pa 10.35 zvichienderana nekuti bhizinesi racho rine udzamu neuremera hwakadii saka mabhengi anotangirawo ipapo pa 10.35 wezirawo kana 1% kana ari mabhizinesi ari nani kana risiri bhizinesi riri nani rine risk yakakura rinogona kuzosvikawo kana kuma 12% asi mabhanga chaiwo interest rates avo anenge akanyanya kukwirira kumabhizinesi anenge ari kumatingangoti kuma 13-15% per annum
chikwereti chehurumende kumabhanga ari munyika chave kusvika pamabhiriyoni manomwe mabhizimisi munyika ave nenguva achitatarika zvapakuti vanhu vakawanda vashaye mabasa ndakamirira studio 7 muwashington dc ndini Blessing Zulu
Kuratidzwa kwemabhuku pamusika mukuru wemabhuku muHarare kana kuti Book Fair kwakapera nemugoera wapera vanyori vachikurudzirana kuti vazvitsikisire mabhuku avo voga senzira yekutiza kubirwa mari dzinotengwa mabhuku. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Zvimwe zvakabuda pamusangano wevanyori uyu zvinosanganisira kunisa kudhindwa kwemabhuku pamikoto kana kuti piracy, uko vanoti kuri kuita kuti kunyora mabhuku kusabhadhare kana zvichienzaniswa nezvaiitika kare. Munyora nemukurumbira munyika Aaron Chiundura Moyo anoti nekuda kwekuti pave nechitsotsi pakubhadharwa kwevanyori nevanodhinda nekuburitsa mabhuku, anokurudzira vanyori kuti vazvidhindire nekuzvitengesera mabhuku avo.
Isu ndati tiri kutochema kuti makontrakti edu atinawo atakanyora kare haasi kuitwa onandi nechikonzero chokuti wakangosaina ichidzi 10%. 10% yachona heui, nokuti publisher bhuku rako raakaburitsa ari ngorichengeta asina kurisa mustriti. Hakuna mabhukushopu aniko anotengesa mabhuku inde harisi kutengeswa, anomirira gore richaiswa muchikoro otanga kudhidha mabhuku. Hazvipo pakontrakti izvo. Pavavinge iva kudhara ivo varipo ivavo, bhuku rakatengwa rikatengwa richingoprintiwa unongopiwa 10%. Munyore ana makore achinyora tozofunga bading writer kuti auya uye zvino anongouyawo achingopinda imomu yamakadaro.
Chiundura Moyo uyo anonyanya kuzivikanwa nebhuku rake rinonzi Wakandicheka Nerakagomara anoti kubira kunotanga pakunyorerana chibvumirano chekushanda pamwe chete pakati pemunyori nekambani chazotsikisa pamwe nekutengesa bhuku remunyori.
Zvokuti vakawanda mukaona vaakuita rega pabhishi inovaya ndokuzvipedza, nokuti unenge wakudya zvishoma zvedikita rako. Kana uchingoenda nomavari imomo unongoenda muhondo idzidzidzidzidzi.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe munyori Aloys Sagota uyo anoti hapana kubudirana pachena kuti mabhuku emunyori mangani anenge adhindiswa.
Kuti audze munyori kuti munyori iwewe ndakatengesa mabhuku ako mari yakati. Uyezve chimwe chinonetsa ndechekuti munyori panoprindwa bhuku anenge asipo, uye kuti azive kuti makopizi akaprindwa mangani haana chaanoziva. Saka matambudziko acho anoramba achitenderera zvakare ipapapo pakuziva kuti bhuku rangu ratengeswa zvakadii.
Panyaya yekudhindiswa kwemabhuku pamukoto, Sagota anoti dambudziko iri haripere kana dambudziko reupfumi munyika risina kugadziriswa.
Ndoona sekuti piracy imhuka yanetsa, ende dambudziko repiracy harisi kuzongopera chete kana matambudziko enyika yese asati agadziriswa. Tikanyatsokuzvitarisa chinokonzera kuti vanhu vadaro inhamo. Saka dzimwe nguva tinogona kuda kuti isusu titore tsono tiuraye nzou, but tinozvipinza munjodzi ndizvo. Zvandiri kuzama kutaura ndezvekuti piracy haife yakapera kusvika poverty iri munyika muno yapera. Saka nhau iripo ndeyekuti hatizive kuti zvii zvingaitwe kubvirapo kugadzirisa matambudziko ehurumende chaiwo. Nhamo iyoyo ikapera piracy inopera.
Chiundura Moyo anotiwo dambudziko rehuori kumapurisa nemitemo isiri kutevedzerwa munyika zvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti kudhindiswa kwemabhuku pamukoto kusapere.
Mapurisa uyo anobata zvepiracy vari kubata, asi usu nokuda kurarama akawana munhu amupa chinhu anongotora, akati wotorawo kadhora akaundisiya anomusiya. Kwozoita mutemo wenyika, mutemo wenyika hausati, dai vai mutemo wenyika wanga uchitevedzerwa.
Mumwe munyori Elisha July anoti vanotengesa mabhuku vanofanirwa kuderedza mitengo sezvo kudhindisa mabhuku kusingadhure mazuva ano zvichienzaniswa nakare.
Ndinotifunga kuti panoda compromise kubva kuvanhu from the chain, from the publisher to the retailers vari kutengesa mabhuku aya. Panoda compromise in terms of the price. Bhuku rinofanirwa kunge richiti riri kutengeswa nepurize yekuti even anoda kufotokopa neimwe nzira anoona kuti hazvisi kumbonyatsobhadhara.
Izvi zvinotsigirwa naFarai Mungoshi uyo anoti mabhuku ari kunyanya kudhura, izvo zvave kuita kuti vanhu vakawanda vatenge mabhuku akadhindwa zvisiri pamutemo.
Nandirikutaura nenyaya yenhii yekuti kudhurisa zvinhu. Now if you overcharge a book you will find street definitely. For example makununodzo muyaita $10 actually oenda mu street urwana $5 urumana wechikoro uruda kuchikoro unoita sei.
Asi mukuru wemambo press iyo inodhinda mabhuku Muzvari Progress Ningwa vanoti vanyori vanofanirwa kuziva kuti haisi mari yekudhindwa kwemabhuku inobhadharwa chete. Muzvari Ningwa vanoti dzimwe mari dzinobhadharwa dzinosanganisira mari yepavanoshandira, kubhadhara vashandi pamwe nekushambadzira mabhuku. Mukuru weZIBF vaBlasio Tashirei vanoti gore rino vanhu nemakambani anosvika makumi matatu nemana vakaratidzira pamusika wemabhuku gore rino zvichienzaniswa nemakumi mashanu vakaratidzira gore rapera. VaTashirei vanoti kushomeka kwevaratidziri kwakakonzerwa nenyaya yeupfumi husina kumira zvakanaka. Nzvimbo diki yekuratidzira mabhuku yaibhadharwa madhora mazana maviri, ukuwo hombe kana kuti gazebo yaibhadharwa madhora chiuru nemazana maviri, iyo vakawanda vanoti yaive yakawandisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ata Chigoriwa.
Iyo zvino tokuendesa iyi kuna Mablas Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shona nasi tangatiri kutarisa nyaya yemirizhonga. Panguva apo nyika yeKenya nasi yakatarisana nesarudzo. Ngatimboendai kune chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muNairobi, Kenya kuti vatitaurire kuti kwakamira sei panyaya yesarudzo yemutungamiri wenyika uyezve kuti vari kuona zvakamira sei panyaya yemirizhonga.
Sarangu ndinonzi Kleto Manjova, ndiri kutaura nemi ndiri muNairobi. Kinya kukupatakawea kuzo wana kuti sarudzo dzavo wari kutifambisawo sei kunyanya takatarisana nenyaya yemirizhonga. Sarudzo kana tiri kuZimbabwe tinobata tiri kumusangano unonzi Heal Zimbabwe. Saka nyaya iyoyo ndo yakaita kuti titi kugara nakaona dzevamwe. Ndikaitiringi tinoonawo kuti vanobatsira munyaya dzekuumba runyararo kuKinya vanozvikonawo sei, vanozviita sei kunyanya takatarisana nesarudzo.
Zvii zvamuri kuona muri ikoko kuKinya?
Pane nyaya ndanzwa yangaitaurwa pamavoice note. Pane vanga vaitaura nezvekuti mapurisa nemasoja akarova. Munoona zvakatoitika izvozvo izvo zvinoratidza kuti nyika yedu inenge iri nhopi yakapora pamusoro. Kurovana kwakaitika pakati pevatsigiri veMD nyaya iripo ndiye kuratidza kuti senyika tinenge kurwisana kunenge kuripo kunenge kuchingoita sekuti zvakangoterema asi apa paine zviri kuboira. Chatakadzidza patakasvika kuno kune vanhu vatiri kutaura navo izvozvo vanoita zvekupedzawo mhirizhonga nekukurudzira runyararo. Zvicharwa zvemuKinya vakabatana kune hurongwa hwekupedza mhirizhonga hwakasimba chaizvo hwekuti hunosanganisira hurumende yavo. Vane chirongwa chavo chavanoti Uyano, chinotori nemapurisa, chine masoja, chine mahuman rights commission, president's office, chine civil society, chine vemachurch. Nyaya iyi iri kuitwa nekuda kwekuti vakamboona mhirizhonga muna 2007-2008 vakatofiwa chaizvo zvisingaiti. Saka nesarudzo iyoyi hapana munhu wese anga ari kudaidzira kuti tinoda runyararo.
Tingaone here zvamuri kudzidza ikoko muchizokwanisawo kuzvidzidzisa vanhu kumusha panyaya idzodzidzo yemhirizhonga?
Zvinodzidzika kana tikada kudzidza isusu senyika. Tinotenda kuti vatungamiri vemapato akasiyana siyana vakabuda pachena vachitaura kuti mhirizhonga vatsigiri vedu mutaucho mhirizhonga votai murunyararo. Kunyange runyamiri anga aripo vaHuru Kenyatta vakatobudawo vachi kana inini ndikakundwa ndakazvipira kugashira zvinenge zvabuda musarudzo. Tinoda matauriro akadero kumba takatarisana ne2018.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedzi connection nasi tiri kutaura nevechidiki nekurwisana kuri kuitika mumapato ezvematongero enyika anosanganisira rezanupf nereMDCT. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection, muneni Ntungamiri Nkomo.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vanopona musarudzo dzekunzi nevanopikisa vachina chivimbo neutongi hwavo dzaitwa mudare reparamende kana kuti vote of no confidence. Rimwe bato idzvaro zvematongerwo enyika reZimbabwe Communist Party rinoparurwa muHarare, mutungamiri waro achiti achatungamidza mberi nyaya yegutsa ruzhinji. Vemabhizimusi vokurudzira kuumbwa kwebhanga rinongotarisa zvevemaindastri chete senzira yekumutsidzira upfumi hwenyika. Tabatashwa kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mune sudakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusemina Praxidus Jeremiah na Chris Gande.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolosibili mhlaka 8 engcwabakazi 2017 ngu Chris Gande.
Lo Prophet is Jeremiah.
Endabeni zethu lamhlanje.
Asizumi idemokrasi yethu ikhanyelwe ngamadakusha. Asizumi namhlanje singamalungu e-ANC ukuthi abantu basize ukuthi ingxaki zethu sizazilungisa ePhalamende.
Amabandla athisa ekule South Africa yehlulekile ukukhipha umongameli Jacob Zuma ekhetheni lokungemethembi oluqhutshwe ngamalunga edale lephalamende lamhlanje.
Abantwana benze kuhle kakhulu bazuze i-iron medal. Siyayisho ukuthi benelise ukuthatha unumber 4. Unumber 1 kuthiwa i-gold, unumber 2 i-silver, unumber 3 i-bronze, then unumber 4 i-iron medal.
Abantwana besikolo seSomagwilili Primary eNkayi benze izimanga embikwiseni we-Science and Research Fair wenzelwe ePretoria kwele South Africa.
NguPaula okusemthethweni ibandla lezombusazwe elitsha elizibiza ngegama lokuthi yiZimbabwe Communist Party, ZCP.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Amabandla aphikisayo kwele South Africa ehlulekile ukukhipha umongameli Jacob Zuma ekhethweni lokungemethembi oluqhutshwe ngamalunga edale lephalamende lamhlanje. Kumalunga edale lephalamende edlula amakhulu amathathu 384 avotileyo edlula ikhulu athe akehle ezihlalweni 177, kwathi aphosa afike amakhulu amabili 198 avotela ukuthi aqhubeke ebusa. Abayisishiyagalolunye beyekela ukuvota. Isizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezichayele ihlombe amabandla aphikisayo ngesibonelo sawo esihle sokumanyana kulolu khetho lobanje benganqobanga. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bekule mpikiswano enkulu namhlanje edalele iPhalamende kwele South Africa, amabandla aphikisayo esithi Zuma akehliswe esihlalweni kodwa abebandla lakhe le-African National Congress, ANC, becha phansi ngentonga besithi akayindawo. Abebefuna uZuma aphume bebesithi ule nkohlakalo usehlulekile ukubusa, usebulela umnotho welizwe, besithi njalo usethengise ilizwe kumuli yase-India enothileyo eyakoGupta. Ngemva kwalimpikiswano amalunga edala lephalamende akhubukhetho lwensitha ukuze kungabi khona okwaziyo ukuthi umuntu uvotele ukuthi uZuma aphume kumbe hatshi. Umkhokeli webandla le-United Democratic Movement, uMnumzana Bantu Holomisa, unguse lamalunga ANC angasamfuni uZuma ukuthi lawo avotele ukuthi akhitshwe njengoba kungela muntu ozakwazi ukuthi bavotele lokho.
Ndinondlulele i-carpet ndanirole. Ndidlala unumber 6 apha kwipolitiki ndindifakele i-true pass. Hambani ukora ke ngoku akusekho no-goalkeeper phaya. Ziyemthipali fakani ibhola.
Isikhulumeli sebandla le-Progressive Democrats of Zimbabwe uMnumzana Mpiyezwe Nare ukuthi le yinto kufanele yenziwe laseZimbabwe.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi amabandla aphikisanayo evumelana ingoma enye. Okuyinto esifisa lathi ukuthi njengama opposition parties aseZimbabwe, nga siyafunda kulolu hlangothi lwalapha eSouth Africa sibone ukuthi bayenza njani and impumelelo yakhona ima kanjani.
Kodwa be-ANC labo bebefunga ngendololwane besithi uMongameli Zuma akayindawo. Ilunga lebandla le-ANC uNkosazana Nomvula Mkonyane utshela abasekeli baleli bandla abebezosekela uMongameli Zuma ukuthi akayindawo.
Asivumi idemokhrasi yethu ikhanyelwe ngamadakusha. Asivumi namhlanje singamalungu e-ANC ukuthi abantu basize ukuthi ingxaki zethu sizilungisa phephalamenti.
Isikhulume sebandla lephamu eZimbabwe umnumzana Cosmas Ncube uthi usizi ukuthi eZimbabwe awekho amabandla aphikisayo ayaziyo into ayenzayo.
Yes, abantu beSouth Africa bayayimela into yabo. Ngithi eZimbabwe ayikho i-opposition. Opposition ekhona ayifaki ma-demands kuZanu. That's why iZanu izenzela ngoba akukho okukhona okufakwa i-opposition etafuleni ukuyi-demand.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulumani Njayi uthi ngokwenza lokhu iSouth Africa itshengise isibonelo esihle kakhulu kuzokazi lonke le-Africa.
Ilizwekazi le-Africa lona lizoba nesibonelo esihle ma kungayenzakala into enje eSouth Africa. Amazwe amaningi e-Africa angaba le-confidence yokubana i-democracy ayisaphendukele emuva, ayisajikele emuva, isisiya phambili. Labo bengasithatha njengesibonelo esihle sokubana belungisise imibuso yabo emazweni abo ahlukeneyo ngendlela efanayo.
Nxa umongameli ekhitshwe ngokhetho olufana lalolu, kufanele yena nabaphatha intambo bakhe behle esihlalweni, usomlomo abe ngumongameli okwenyanga, bese kukhethwa omunye umongameli ephalamende. Melesulo 7, Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Abantwana besikolo semfundo yaphansi seSomakwilili Primary eNkayi esabelweni seMathebelele North benze izimanga embukisweni weScience and Research Fair wenzelwe lamuhla ePretoria kwele South Africa. Umfundisi Hlanganani Dube obekhangele abantwana laba ekuhlanganiso yeMopane Foundation ebalungiselele uhambo lwabo lolu njalo ebabhadalele inhlawulo yemfundo uthe bayajabula kakhulu ngokwenziwe ngabantwana laba. Bebesedlula amakhulu amabili embukisweni lo abavele ezikolo ezijiyeneyo. Abantwana beSomakwilili bathwele nzima ukuze bayefika kwele South Africa lapho abethule khona okungenziwa nguhulumende weZimbabwe ukuze uZulu athole izithupha ngesiphangiphangi. Bafunda esikolo esidinga uncedo lokwakhiwa lokunye okunengi. Ake sizwe umfundisi Dube exoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ngokwenziwe ngabantwana laba ePretoria.
Abantwana benze kuhle kakhulu bazuze i-iron medal.
Singathi ke i-iron medal ichoni esintwini khona.
Siyaye sisho ukuthi benelise ukuthatha unumber 4. Unumber 1 kuthiwa yi-gold, unumber 2 yi-silver, number 3 bronze, then number 4 yi-iron medal.
Ye, so ke siyakwazi ukuthi bathola nzima ukuze bayefika khona ngapha kwele South Africa bancediswa yi-Mopane Foundation. Akusitshele kancane ngakhonokho.
I-Mopane Foundation yasebenza kanzima yabadingela ama-passport. Now, passport abo kalise ngokuthatha onina kakhulu ngoba ngabantwana abasele abomama kuphela ama-birth certificate lezisipha nesithatha abantwana laba labo futhi ama-birth ukuze bafike kuthe bazuze ama-passport.
Yes, ngathi ke bebebukisani khona ngale sizokuthiwa bebesenza i-research ngento zelezo zokuthatha izithupha. Akusitshele ba
bebukisa ukuthi indaba yama-birth certificate ikhanya ngani iyahlupha ukuthi bawazuze esigabeni sasenkaya. So yikho bona bezama ukuphakamisa iproject ekhuluma ngokuthi kwenziwani ukuthi abantwana abasenkaya bazuze ama-birth certificate khona ngale duze enkaya.
Kodwa bakubeke kuhle yini emphakathini abantwana labo?
Bakhanya bakubeke kuhle kakhulu ngoba sibonele labantu nje ade bekhona lapho nje ku-expo abavakathi lamajaji bekhanya sibili bethakazelela iproject le besithi ukuthi bazi ukuthi kanti pho kuswelakalani ukuthi lezi zinto zizakale.
Yes, ngathi ke abantwana laba siyakwazi ukuthi isikolo sabo lapha bakhona kungani asisihle kangako alikudingi ukuthi bayakhelwe izindlu khona ngale zokufundela.
Kakhulu okwalesi sithuba sina njengeMopane Foundation zama ukuthi sibayenzele i-science center ngaphana eSomakhwilili. So lakho siyangiswela ukuthi sakhe i-science center khona ngale kanti futhi lama classrooms ayasilela abanye bafundela esihlahleni sikhuluma kanje.
Hello, ngumfundisi Hlanganani Dube oweMopane Foundation obekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7 esePretoria kwele South Africa.
Ibandla lezombusazwe elisha elizibiza ngegama lokuthi iZimbabwe Communist Party ZCP liphawule okusemthethweni eHarare rare lamhlanje inkokheli yalo yatshela umhlangano lentatheli lezindaba eMedia Center ukuba kabayikuncintisa ukhetho luka-2018 ngoba bengavumelani lombono oqakathekisa ukususwa kwamongameli Robert Mugabe lohulumende wakhe weZANU-PF embusweni njengalokho okukhankaselwa ngabamanye amabandla aphikisayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unobhala jikelele weZCP umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena uthi owabo umsebenzi abangawo kusukela manje ngokumanyanisa uZulu weZimbabwe ukuba axoxisane ebonisa nangokumele kwenziwe ukuthuthukisa ilizwe ngaphansi kwe-National Dialogue.
Thina i-National Dialogue esikhuluma ngayo ngeyokuthi sivuselele umnotho wethu. So National Dialogue efisa ukuthi ikhulume ezinye izinto ezingaphandle kwalezo. Kodwa ke nxa sihlangana ku-National Dialogue kuzamele sike sibuyele emuva sike sikhangele ukuthi kade vele sisuka ngapi. Kuyini okwenza ukuthi size sibe lapha esikhona njalo umnotho wethu singawuvuselela njani.
Kungalesi sizathu uMabhena ethi elakhe lehlukile kwamanye kunjongo yalo.
Ibandla leli lehluke kakhulu kwamanye amabandla ngesizathu sokuthi yilo kuphela elilalokho ngolwasemzini esithi ideology. Amanye amabandla akhuluma kuphela ngokukhipha iZANU-PF embusweni ngabalahlelo olukhona ukuthi izizalwane zeZimbabwe bengasiza njani.
Uqhubeke elandisa ukuba kungani njengebandla leZCP bengasoke baphatheka kukhetho luka-2018.
Asibone ukuthi ukhetho yilona oluzoxazulula uhlupho esiphakathi kwalo njengezalwane zaseZimbabwe. Yikho ke sifisa ukuthi kube lo mhlangano omkhulu oletha inhlangano zonke zombusazwe, inhlangano zabahlali, inhlangano nje zonke esizibiza sithi civil society nabemasonto ukuthi sike sikhulumeni ukuthi kanti ilizwe lethu kungani selife ngendlela elife ngakhona.
Umkhokheli wenhlanganiso yengcwethi kwezokuphila kwabantu eye Coalition for Market and Liberal Solutions Komaliso umnumzana Rejoice Ngwenya upha umbono wakhe ngokwanda kwamabandla asesungulwa sekubangwa kukhetho luka-2018.
Ayidemokrasi yavuma ukuthi kube namabandla amaningi abaningi ngoba yidemokrasi yakhona. Xa kuthiwa yidemokrasi akuthuthi kulamabandla amabili kuphela. Siyajabula ukuthi amakhomanisi la ayangena emkhankasweni kodwa sicabanga ukuthi engxenye owakhathesi awusize kube lomahluko ngoba umahluko ngoba vele into zakhona azimanga kuhle. Kudinga ukuthi amabandla akhona abambane ukwenzela ukuthi sikhiphe iZANU-PF embusweni.
Ungwenyethi okumele kwenziwe kuqala ukuguqula isimo esikhona yikususa umongameli Mugabe kuqala.
Kwakhitshwa uHitler izinto zaguquka. Kwakhitshwa iAmin izinto zaguquka. Singakhipha uMugabe izinto ziyaguquka ye. Kule nkinga yokuthi engxenye isystem yakhona ye ngazathi ibolile kodwa isystem yeZANU-PF yombuso wobudlwangudlwangu weZANU-PF iqondane loMugabe. Nxa ufuna ukukhipha inyoka endlini uyaqala ukutshaya ikhanda.
Kodwa ophethe uhlangothi olubona ngezokuqoqwa kwabantu kuleli bandla umnumzana Trust Mazwi Mkhwanazi uthi okumele kwenziwe kuqala yikuvula uZulu amehlo aboniswe ubuqili obenziwayo hathi ukuqina ngodaba lokususwa kukamongameli Mugabe kuphela.
Izikhulu lezi ezizenze zaba yizikhulu zinabafana bazo abahamba besiyathenga lezo zinto. Imali kayitholakali nje ngoba ithathwa iphiwa laba bantu abayahuguluza izinto zabazali bethu emakhaya. So sikhangelele ukuthi nxa sisakha ama-structures ethu ezigabeni into enkulu kube kubafundisa abantu bakithi ukuthi bangavumi khonokho kwabalakho kuthathwa ngabantu ababuya bephethe amathumbu enkukhu bezothenga.
AbeZCP bathi yikhona bezavumelana njengebandla ukuba bamanyane laliphi ibandla elizongena kukhetho luka-2018 lapho sekuyiwa kukhetho njengoba elabo lingasoke lancintisa kilo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Kuhlelo lwe-connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngokudlephana okusemabandleni ezombusazwe agoqela eleZANU PF lele-MDCT. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungamile Nkomo.
Abasakhulayo sebesole udlakela oluqhamuke kubandla le-MDCT kobulawayo ngesonto lapho kutshaywe khona iziphathamandla zaleli bandla ezigoqela umsekeli kamongameli uNkosazana Thokozani Khuphe. Udlakela lolu lulandele ukwehlukana kwembono phakathi kukaMakhuphe lomkhokheli we-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai phezu kodaba lokwabiwa kwezikhundla zedale lephalamende kumanyano wamabandla aphikisayo othiwa wona yi-MDC Alliance. UNtungamile Nkomo Studio 7 oxoxelo wake waba ngukansila wakwamadlambuzi uMnumzana Thamani Ncube.
Okwenzakalayo kupolitics yeZimbabwe yikuthi kutshengisela ukuthi khona thina indlela esiziphatha ngayo ingaba sikuzana uPF kumbe sikuMDC, kodwa indlela esiziphatha ngayo itshengisa ukuthi khona ipolitiki yeZimbabwe asikavuthwa. Yona le into esiyithumayelayo ngedemocracy, itolerance, i-good governance yizinto nje esiphonga ukuzikhuluma ngoba amagama akhona alula ukukhuluma, kodwa ukwenza lezo zinto kusanzima kithi. Njalo la mabandla ezombusazwe afika kuzwisisa ukuthi khona kumele asebenze njani, njalo kumele siziphathe njani nxa sisemabandleni awezombusazwe. Okunye kunanzelelayo yikuthi khona amabandla ezombusazwe angani yiwo asekhethe iy'ngqondo zethu, sesingani thina sisazicabangele zi-individuals nokuthi sifunani kupolitics asakwazi. So ngani sifuna ukucatshangelwa ngamabandla ezombusazwe, okuyiko kwenza ukuthi khona even nasephalamenti umuntu uyahamba instead of defending abantu uyahamba e-defender i-party position ukuthi khona ebandleni kunje lanxa leyo nto imbi ebandleni. As a result uyabona ukuthi khona yikocina kukhokelela ezintweni zona lezi ezokudonselana nokungazwanani phakathi kwamabandla.
Wona umanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance lo ubona uphumelela na njengoba sokuqhamukiye ukudlephana okunje kubandla le-MDCT?
Nkomo, nginovalo lokuthi umanyano onje nxa usendlalelwa yi-violence, yikuchayana, yikungawelelani, amathuba okuthi uphumelele lowo manyano mlutshwana. Kanti wona hulumende ozabunjwa yilawo mabandla uzabe nguhulumende onjani, owabantu abayenze isisekelo phezu kokulwisana lokuchayana? Hayi, mbona ingani awuphumeleli lowo manyano, amathuba awo malutshwana. Njalo nxa ungaphumelela sizaba lohulumende omubi ukwedlula owezanu PF.
Kuyini ongakuxwayisa njengomuntu osakhulayo?
Mina engakuxwayisa njengomuntu osakhulayo ukuthi kona ngibona ingani asi abantu ngabebumba amabandla ezombusazwe ababube ngenhloso yokulandela ama-principles awe-democracy, ama-principles awe-good governance, lobukhokheli obuhle obumela abantu. Asingabumbini amabandla ngenxa yokuthi kona sifuna ukuphikisana leZANU kumbe sifuna ukuthatha umbuso kuZANU, ngoba iZANU kusasa izavuka ingekho bese sishela engingakuthi kona i-objective yokuba khona kwamabandla ethu.
Alo ke ngumnumzana Thamani Ncube osakhulayo owake waba ngukansila wakwamadlambuzi obekhuluma le Studio 7 ecingweni ese-Plumtree.
Lamhlanje ku-Live Talk kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection sixoxa ngokuxokozela kumabandla ezombusazwe eZimbabwe. Bayalwa abalandeli bebandla le-MDCT leZANU PF.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha ngase-Voice of America ese-Washington DC.
singakangeni esigabeni silandelayo othi ke sikhangele sivela kwamanye amazwe.
Umongameli Donald Trump wele Melika usinikezwe umbiko oqakathekileyo ovele kungatsha ezedlula ezilishumi zikahulumende ezingu-13 wakhe zimazisa ngezizathu ezibangela ukuguquka kumkhathi. Umongameli weMelika akavumelani lokukhulunywa zingcwethi zomkhathi ukuthi inhlupho zesigudumezo i-global warming yikho ukubangela ingozi zemvelo ezigoqela izavunguzane ama-hurricanes, ukungani kuhle kwezulu okungabangela indlala njalo udalwa ngabantu.
Izakhamizi zedolobho leSurabaya kwele Indonesia zemzini we-East Java zitshengisele izolo zifuna ukuthi isithombe somlimu wakwele China Quan Tseng Tikon sidilizwe ngoba singatshengisi inkolo kanye lesiko labantu bele Indonesia. Abantu laba batshengisele phambi kwedale lephalamende esigabeni se-East Java. Uhulumende usemise uhlelo lokususa emsebenzini abasakhulayo abaqatshwa ukungekho emthethweni, abanye babo bengela maphepha esikolo njalo abanye babo bengela misebenzi abayifundelayo. Abasakhulayo laba abedlula inkulungwane ezintathu i-3000 bacatshangelwa ukuthi bengaba bedalela uhulumende indleko edlula isigidi esisodwa samadola i-$1 million ngenyanga njengeholo. Abaningi bathi ukungaxotshwa emsebenzini kwabasakhulayo lokhu kutshengisa ukuba ibandla leZANU-PF lifuna ukubasebenzisa phambilini kokhetho. Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi okumangalisayo ukuthi uhulumende kala mali kodwa ufuna ukugcina izisebenzi ezingela msebenzi eziwenzayo kodwa zibhadalwa ngemali eyingcosana yonaleyo etholakala kumthelo kaZulu.
Njengoba sesikhangele indaba zama-elections, upresident ubesithi yena kumele babuyele ngoba uyabe efuna ukuthi abasebenzise uma-elections. Futhi until siyabona ukuthi wenza ama-youth rallies, kodwa nxa sikhangele isikhwama selizwe ukubuyisela abantu abangu-3000 emsebenzini kuzafunakala i-extra $1 million or so. Nxa si-averagea ukuthi umuntu oyi-one eyathole i-300 on average, that amount of money. So ubona njengani uzaba ibhedele usikhwama sethu eselizwe ngoba imali yangkhona akula.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende wenza uhlelo lokudingisisa ngezisebenzi njalo impumela uyayazi mgceke ukuthi bakhona abaphiwa imali bezihlalele.
Esikwaziyo ukuthi nje kule audit eyenziwayo i-staff audit ukuthi ngubani oqhatshiweyo eqhatshelwa msebenzi bani, li-audit ke yasichaza ukuthi kulabatsha abathize abaku-government payroll abasezindaweni ezithiyeneyo kodwa nje laba ngabantu nje abaphonga ukubhotabhota kungala msebenzi abayenzayo, bathatha imali ethize kumbe imali eningi okumangalisayo kuhulumende. Akukuhle ke kulaba abasebenzayo ababhadala amathekisi ukuthi kube kubhadala abantu abazatshona betshaya abanye abantu abazatshona bemi belalele ukuthi ubani lobani ukhulumeni ukhulumani utshona lobani.
Ukutshera uthi esinye isizathu esenza bengaxotshwa emsebenzini ukuthi uhulumende wathembisa abasakhulayo imisebenzi eyizigidi ezimbili ngesikhathi ekhankasela ukhetho.
Bona njengani kumele basuswe khathesi kodwa antsho uhulumende ozethembise 1.3 kumbe 1.2 million jobs. So ngibona njengani njengoba engakwanisi ukuthi afinyelele iyo new target ngeminye imizamo nje yokuthi athi yena sa-create ama-jobs, kodwa angiboni ukuthi bazasinceda ngani ama-youth angu-3000 sesikhangelane nama-elections bazasinceda ngani njengelizwe. So into ekhona khathesi ukuthi siyabagcina laphana ukuthi nxa sibafuna sifanise ukuthi sibe labo sibasebenzise njengama-government
employees hathi ngaba njengama party officials.
Osakhulayo okhokhela ibandla leMthwakazi Liberation Front umnumzana Mqondisi Moyo uthi iningi labaqatshwayo bengasebenzi ngabavela kwezinye izigaba ezingasizo semandebeleni.
Umende weZimbabwe laba batha ubasebenzisa kakhulu entweni zodlame lokusukumeza abantu ikakhulu njengoba nje sisanda ukhetho luka-2018 yibo abantu iZANU-PF ezabasebenzisa ukuthaya abantu isukumeza abadala. Kuyadanisa ukuthi uyezwa kuthiwa emsebenzini kufunakala ama-5 A-levels lamanye ama-qualifications, kodwa laba bantu batholakala ukuthi bakhona kuphayroll likahulumende bengalala ma-qualification aqondileyo ngendaba yokuthi kumele baprotecte iZANU-PF government. So ngokunjalo kuyakudanisa ukuthi uhulumende weZimbabwe uyasebenzisa abatha ukuhlukumeza abantu ikakhulu ngasokulanda izikhathi zokhetho, kanti ngokunjalo futhi kungabantu abangala maphepha akwanileyo ukuthi hayi basemsebenzini yona le. Yikho kwatholakala ukuthi ubuningi babo bangabantu okungafanelanga ngaye bakhona emsebenzini, kodwa iZANU-PF government iyabagcina ibagcinela ukubasebenzisa ukuhlukumeza abantu ngesikhathi sama-election.
Uhlelo lokunciphisa inani lezisebenzi zikahulumende lukhangelelwe ukwehlisa inani lezisebenzi ukuze iholo lehle ngezigidi ezizinkulungwane ezingamakhulu amane zamadola, i-$400 million. Kwenziwe ukhetho oluqakathekileyo lamuhla lokudinga umongameli weKenya labazamela idale lePhalamende. UZulu ukhethe phakathi kokade engummeli engumongameli umnumzana Uhuru Kenyatta lomphikisayo okumangalisayo umnumzana Raila Odinga. Uhuru walahla phansi uOdinga kukhetho olwenziwe ngomnyaka ka-2013, kodwa kukhanya isikhwili sokuncintisana kasiphelanga phakathi kwababili laba. Lo nyaka akuzange kube lodlakela kangako lungakenziwa ukhetho lolu oluqutshwa kusetshenziswa okuthiwa yi-biometric voter identification le-electronic vote transmission. Lokhu kwehlula ngomnyaka ka-2013. Abantu abafika izigidi ezingamachumi amabili, 20 million, balelungelo lokuvota kukhetho lolu. Ukuze sizwe okuningi ngokhetho lolu, ake sizwe unkosazana Grace Kaitika wakwele Kenya ikhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7.
For once we are using the integrated election management system. So voters are being identified using the electronic gadget, the BVR.
Uthi abantu nxa befika kuma polling stations babuzwa ukuthi balama identity cards kumbe isithupha. Nxa bangabuzwa ke sebehanjiswa emtshineni lo obizwa ukuthiwa iBVR. Babese bekhangela ke isithupha somuntu kumbe ama fingerprints. Babese behlolisisa lokuthi umuntu wangkhona uvela kuyiphi indawo. Bangakubona ke ukuthi kulungile konke lokhu kusetshenziswa khona okuthiwa iBVR, umuntu sengena ke esiyavota. Kodwa ke uthi ukuvota lokhu akwenziwa ngokuthi umuntu uyangena phakathi ube suchaya umtshina njengalokho okwenziwa eMelika.
Once a voter is identified, they're given the 6 ballot papers for presidential, governor, member of county assembly, member of parliament, senator.
Okwenziwa ke ukuthi ungangena khonaphana ke e-polling station sebakuhlolisisile bayakunika ama ballot papers atshengisela ukuthi uvotela umongameli kumbe ozamela idale lephalamende kumbe labanye. Ube suzingenela ke ku-ballot booth yakho, ube suzufika khonaphana suloba ke nge-ballpoint. Ungaloba ke ngosiba lwakho usuthatha ke okubhalileyo sokutshengisa yena lo ovotisayo, abe sekuphosela ke kumbe wena ukuphosele ebhokisini xa ukuthi uyabona emehlweni.
It's actually a major improvement. A major, major improvement.
And
you won't believe where I am.
And this is the first time that you're doing it?
Yes, sir. We tried. I think we tried a bit, but it didn't work. This is like the first time here.
Uthi lokhu ngokuqala ukuthi kusetshenziswe kunoku ke okuthiwa iBVR. Ngoba bake bakuzama ukusebenzisa kuqala kodwa kwehlula. Okwamanje ke uthi ke abantu baningi sibili abavotelwayo njalo babona ngazani kuyasebenza kakhulu kulokho okuthiwa iBVR. Uthi kaboni ke abantu besethuselwa ngokusebenzisa khonokho okuthiwa iBVR ngoba abantu bayakuthemba njalo babona ngazani kwenza ukuthi abantu bavote ngesiphangiphangi.
Alo ke ngunkosazana Grace Kayitiga wakwele Kenya esigqibela uhlelo igama nguChris Gande lilalo.
Lo Praxedis Jeremiah sithi asibeke ithuba elifanayo njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo